Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 1 June 2021. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana mashanu ane makumi mapfumbamwe nevana 1594. Dombo rakadzikwa kuBalagwe pakavigwa vakapondwa panguva yekukura hundi rinonzi rakapunzwa rikabiwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana mashanu ane makumi mapfumbamwe nevana 1594, zvichitevera kufa kwevanhu vaviri nezuro kuManicaland nekuBulawayo. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yokudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave zviuru mazana matanhatu nemakumi manomwe nezvishanu zvine mazana matanhatu ane makumi manomwe nevasere 675,678. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechokubaya vanhu mamiriyoni 10 nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatanga COVID-19, vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvisere zvine mazana mapfumbamwe ane makumi matanhatu nemumwe 38,961. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nevana 36,594. Sangano rakazvimirira rinoona nezvorunyararo reNational Transitional Justice Working Group rinoti commission inoona nezvokuregererana munyika yeNational Peace and Reconciliation Commission inofanira kuferefeta kuti ndiani akaputsa nekubadombo rekurangarira vafi rakaiswa kuBalagwe kezi kuMatebeleland South panzvimbo yakavigwa vamwe vanhu vakapondwa munguva yegukura hundi. Musi wa25 Chivabvu, vanhu vekuKezi nesangano reIbechu likaZulu vakabatana naishefo yane vakaisa dombo rekurangarira vakapondwa ava, asi dombo iri rafuma rabiwa. Vanhu vanosvika zviuru makumi maviri vanofungidzwa kuti vakafa munguva yegukura hundi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, avo vaive gurukota revasori munguva iyi, vakati nyaya iyi inofanirwa kuzeyewa pachena, asi vanorwira kodzero dzevanhu vanoti hapana zvinobatika zvavaita kupodza maronda evanhu vekuMatebeleland neMidlands. Hatina kukwanisa kubata sachigaro veNational Peace and Reconciliation Commission vaSelo Nare sezvo vange vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Asi Blessing Zulu weStudio 7 abata vanoona nezvokufambiswa kwemabasa nemitemo muNational Transitional Justice Working Group vaWilbert Mandinde.
Tiri kushushikana zvikuru, zvinoshungurudza kuti rinobiwa dombo irori kuitiko chakadaro. Chinoiswa kucherechedza avo vanhu vakaurayiwa nguva yegukura hundi.
Kubiwa kwechivakwa ichi kunoratidzei chaizvo?
Kubiwa kwechivakwa ichi kunoratidza pachena kuti kune vanhu vachiri kuramba kuti zvinhu zvakadaro zvakaitika. Chivakwa ichi mucherechedzo wekuti senyika tiri kugamuchira kuti zvinhu izvi zvakaitika zvinhu zvakashata, zvinhu zvisingafaniri kuzvidzokororeke, uye tinofanira kuti tigare tese senyika takabatana asi kana vanhu vachienda vachinobatsira kwa icho chocho chokwadi zvinongoratidza chete kuti vanhu havasi kuda kubvuma kana kutambira zvakaitika kare izvozvozvo kuti zvakatoitika kare uye vanhu havasi kuda kuita nemucherechedzo iwowo kuonekwe sekunge vanhu vari kukumbira regerero pane zvinenge zvakakanganiswa zvinenge zviripo situation yekuti vanhu vanoda kungoramba vachiramba zvinhu zvakaitika munguva iyoyo vaina manarrative avo vega vasingadi kuti chokwadi chibude pachena.
Sei muri kuti National Peace and Reconciliation Commission ipindire?
National Peace and Reconciliation Commission ndiro bato rakaimbwa nebumbiro redu remutemo kuti riongorore nyaya inenge iyoyi nyaya dzemonga mupopoto dzinenge dzakaitika kare kusanganisa iyo nyaya yegukura hundi inyaya inofanira zvakare kutarisiswa National Peace and Reconciliation Commission.
Sei izvozvo zvakakosha kuti zviitwe
kuti kuve neyatinoti closure pachirungu kuvharika kwenyaya zvinogusa avo vakava mavictims panyaya iyi avo vakashayikirwa nehama dzavo panyaya iyi nekuti pari zvino panatoone vamwe vanhu vakawandisa vakavigwa kusina vanoziva.
Saka poitwa sei kuti nyika ifambire mberi yakabatana?
Zvese izvozvozvo zvinenge zvichida kuti NPRC ipindire vanhu vataurirane chokwadi chikurukurwe vanofanira kuti vakumbirire regerero panyaya iyi vakumbirire regerero zvivako zvakadaro mamemorial sites aonekwe aripo kuitira kuti vanhu vazive kuti izvi ndizvo zvakaitika vanhu ava vanorangarirwa nekuti senyika takuenderera mberi hatidi kuramba tiita matambudziko akafanana neiwowo atakaita panguva iyoyo.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa nemitemo muNational Transitional Justice Working Group vaWilbert Mandinde vange vari parunhare kuHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvinonzi zvinhu zvakaita manyama mire nerongo nezuro kumusangano weparamende yemuAfrica wePan-Africa Parliament uri kuitwa kuSouth Africa mushure mekunge nhengo dzeparamende dzinobva kunyika dzemuAfrica dzatadza kuwirirana panyaya yokusarudza mutungamiri weparamende iyi mutsva. Vamiriri veparamende dzenyika dzekuchamhembe kweAfrica kusanganisira Zimbabwe vanonzi vari kutsigira pfungwa yekuti utungamiri hunge huchichinjanwa nematunhu asi pekunyika dzekumawirira kweAfrica vanonzi vari kuramba urongwa hwekuchinja vachida kuti mutungamiri aite hwekusarudzwa. Nhengo yeZimbabwe amai Barbara Rhodes vanoonekwa pamavhidhiyo vachibvutirana bhokisi rokuvhotera neimwe nhengo vachishevedzera kuti kana pasina kutenderedzwa kweutungamiri hakuna sarudzo. Pari zvino vamiriri vekuchamhembe vanonzi vari kuda kuti vakafanobata chigaro vafortune charumbira vekuZimbabwe vasarudzwe kuve mutungamiri danho riri kurambwa nenyika dzekumawirira. Zvinonzi pave kumirirwa gwara rinobva kuAfrican Union kuti musangano uyu ungaenda mberi sei kunyange hazvo African Union ichinzi iri kutsigira kuchinjanwa kweutungamiri. Nechishanu musangano uyu unonzi wakakanganiswa zvakare mushure mekunge mutungamiri webato reEconomic Freedom Fighters vaJulius Malema vanzi vakachichidzira imwe nhengo yemusangano uyu inobva kuMali nerufu. Vanoongorora zvematongero enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology Dr. Riki Mukonza vanoti kunyange hazvo zviri kuitika kumusangano uyu zvisingatarisirwi kunge zvichiitwa nevamiriri veparamende zvakakosha chose kuti usachigaro hunge huchichinjanwa nematunhu kwete kuramba huri mumadokero kweAfrica. Ngatinzwei vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7.
Nyadzisa nekuda kwekuti vatungamiri vasarudzwa vari pachinhano chakaita se vari kunzi vari kunetsana havatarisirwi kunge vachirwisana nemaoko sevakomana vekumombe. Hongu nyaya iripo yekusawirirana kuti mutungamiri angabva kudivi kupi kuwest Africa here kana kusouthern Africa, asi zvaida kuti vanhu vangotaurirana kwete kurwisana kwataona pamaterevhizheni.
Chii chamuri kuona imi chiri kusimudza kusawirirana ikoko?
Chiri kusimudza kusawirirana ikoko ndiyo nyaya yagara inonesa muAfrica yekunobviwa nekuti tine dambudziko muAfrica yekusadyidzana kwevatungamiri vekuWest Africa nevekuSouthern Africa. Izvi hatizvioni bedzi kupan African Parliament, tinozviona kunyangwe kumasangano ezvenhabvu akaita seCAF. Tinozviona zvakare kunyangwe panosangana vatungamiri veAU. Hapana kuwirirana pakati pevatungamiri veAfrica. Dzimwe nguva kuwirirana kwacho kunosavapo nekuda kwekuti vamwe vanotaura vakanga vakapambwa nemafrench, vamwe vakanga vakapambwa nevarungu. Dzimwe nguva kusawirirana uku kunobva pakuti vamwe vanobva kuWest Africa, vamwe vanobva kuSouthern Africa, vamwe vanobva kuEast Africa, vamwe vanobva nechekumusoro uko kuNorth Africa. Saka izvozvo ndo zvatokumba tangoonawo kupan African Parliament kusawirirana ikoko.
Tiri kunzwa kuti kuchamhembe kweAfrica vari kuda kuti dai mutungamiri weparamende yepan African uyu abva kuZimbabwe, vanove ishe Fortune Charumbira. Munotiwo nezvavari kuda izvozvo?
Vekuchamhembe kweAfrica vane nyaya yakanaka yekuti utungamiri wepan African Parliament wakufanirawo kuchimbuya kuchamhembe kweAfrica nekuda kwekuti wagara uchingova kuWest Africa, waramba uchingodzokorora ikoko kubva zvakatangwa muna 2004. Asi handigutsikane newavari kuda kusarudza kana wavari kuisa pamberi vaFortune Charumbira, nekutiwo pachavo haasi mutungamiri ane nhoroondo inotevereka yekuti tingati angavimbike, uye zvavanonyatsomirira chaizvo chaizvo hazvizivikanwi kunyange pavanomirira ikoko Parliament yekuZimbabwe. Pavanotaura chaipo chaipo, zvavanotaura hazvinyatsonzwiki. Saka ndinoti panyaya yekuti utungamiri hwakufanira kumbochinjawo, aiyo vekuchamhembe kweAfrica vane nyaya yakanaka.
Imi vamungati dai vasarudzwa ndiani?
Maonero angu, kana uchiuya kuchamhembe kweAfrica, kune mutungamiri akaita Sava Malema hongu, vamwe vanoti achiri mudiki, vamwe voti aiwa hasha dzinowanda. Asi zvaanotaura uye zvaanomiririra zvinogona kutedzereka, zvinooneka. Saka pavanhu vese vandiri kuona vaMalema ndinoona sekutoti ndo vangatogona kumirira dunhu rekuchamhembe kweAfrica zvinenge zvine udzamu.
Vanoongorora zvematongero enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology, Dr. Riki Mukonza, vari parunhare kuSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano reEmployers Confederation of Zimbabwe riri kuyambira kuti zvinhu zvinogona kutanga kushayikwa muzvitoro nekuda kwemutemo mutsva wechimbichimbi wehurumende weStatutory Instrument 127 wakadzikwa svondo rapera. Mutemo uyu unomanikidza vemabhizinisi kuti vatengese zvinhu nemutengo unoenderana newepamusika wemari webhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe Foreign Exchange, kwete wepamusika wemukoto. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nekambani yePersicon Global Fund Managers vaPersistence Gwanyanya vanoti vanhu havafaniri kunetseka sezvo zvakaitwa nehurumende izvi zvakanangana nekubatsira vanoshaya munyika. VaGwanyanya varumbidza danho iri vachiti richaramba richidzisa mitengo yezvinhu sezvange zvichiitika kwemwedzi mizhinji yapfuura.
Hazisi zvitsva zvaitwa nehurumende, aiwa zviga nemiko yemari yakanga iriko kubva musi wataunza musika weauction. Pane mirawo yakanga iriko kubva musi wakavambwa musika weauction.
Saka chii chiri kuitika apa, VaGwanyanya?
Zvangoitika ndezvekuti hurumende yachiti zvigazviya nemiko iya zvichiinda mumirawo iri pamagwaro zvakanyorwa pasi zvinowiriranwa.
Vagwanyanya, kune veruzhinji zvinoreve zvese izvi?
Zvinoreva kuti mirawo uyu wakanyanya kunangana nevepasi, wakanyanya kunangana nevanoshaya vasina chouviri kazhinji kazhinji. Nekuti hurumende inonangana nevanhu vakadaro ndichirera nherera.
Mungawedzera tsananguro yenyu here apa?
Zvinongotsanangura chete kuti tikatarisa patafamba patasvika nemusika weauction, pane zvinobatika zvatakawana kubva kumusika iyoyo.
Zvakaita sezvipi?
Chekutanga, makambani mazhinji anga achiwaniswa mari kumusika kumarket, achiwaniswa mari nemutengo uri pasi. Saka yanga iri tarisiro zvehurumende kuti makambani akadaro achigonodzikisawo mitengo yavo kuvanhu. Zvinhu zvinotengwa nevanhu zvichivawo zvakachipa. Ndava vanenge vawaniswa mari yakachipa pamusika. Izvi zvanga zvichitoitika tichizviona. Ndikapa semuenzaniso, mutengo wechibage wakabva pamutengo waidarika mazana matatu nemadhora angadarika makumi mashanu. Aidarika $350 patani roga roga. Wadzoka mutengo wechibage wava kuma $220 kusvika kuma $240. Asi tikatarisa kana tozviongorora tinoona kuti zvimwe zvakanga zvichikonzeresa inyaya yekuti makambani anga achiwana mari pamusika, pamarket, paauction. Saka rubatsiro rwacho tanga tichiruona rwanga watotanga kuonekwa. Dzikamu yatinayo yezvino yemutengo nedzikamu yakanga iripo kana kuti chiripo yemari yanga ichitoredzera kubva kumusika uyoyo mashandira anga uchiita musika weauction, market yemari. Saka zvese zvanga zvichitoitika munyika, mitengo ichingodzika yega pasina anobatira umwe shamu, pasina kutinana, asi zvichingoitika zvakadaro nenyaya yekushanda kwanga kuchiita musika. Saka tanga tichizviona. Asi haisi shuvire hurumende kunotinana nevanhu. Shuvire ndeyekungoti umwe noumwe ngaaite zvakanaka paamire paagere ari ipapo. Saka hero basa rauya pahurumende, rauya pamunhu wese nemutemo waunzwa weSI 127 ya2021.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaPersistence Gwanyanya vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tarisa zviri mumapepa nau anasi. Zimlife.com rinoti Baluku Malava vaendesa kudare rezimosva magwaro ekukukudza zvakamhangarwa kudare rezimosva nemukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum Dr. Musa Kika, avo vanoda kuti dare riwane vamalava vaine mhosva yokuzvidza dare rezimosva mushure mokuenda kwavo kubasa ivo vasisiri mukuru wevatongi. Newsday rinoti nyanzvi mune zveutano dziri kuyambira kuti nyaya yeCovid-19 haina kumira zvakanaka munyika. Takatarisa mberi kwatiri kuenda vachiti chiga chechitatu cheCovid-19 chinogona kudzoka zvine mutsindo, vachitizve nhando dzechirwere ichi dzekuSouth Africa nekuIndia dzinogona kupinda muZimbabwe panguva iyo mushonga wenhomba wave kunetsa kuwana. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Amadi vashamari veStudio 7, tinotenda nekutipa nhau dzinodiwa vavaririkira. Nanga ndiri kukumbirawo kubvunza kuti sei musingadai zivo hopu ane urongwa neprogramu yaari kuita pasocial media achikurudzira vanhu kuti varegise kuvhota, vechidiki kuti varegise kuvhota sei musiri kumudaidza au muchidaidza vamwe vari kuita zvimwe zvavari kuita. Tinoda kuti upi auye atsanangurire vanhu pano avadzidzisa vape gwara.
Kwazivai kwazivai vashamwari vestudio 7. Inozvio kufira kureva kuno kwaguti kwaguti zvese tinozvinzwa zvese zvadistance izvo zvitaurwa zvadistance coronavirus ichi varume hama zvoda kutaura nechokwadi kidogo munomu kana detaiza kukosha kwecoronavirus hatii kutaita zvatinoita izvo ndinoona ini ndichifamba hangu unoonawo nemaziso angu ndoita zvandinoona ini zvinondipa mubvunzo chaichozvo kuti are we serious about what we are talking about kuti chirwere chinouraya chinhu chakaipa chakaia ndoziia dambe chatandoona kuitika ndoti ukaenda kumahospital kwaenda kupi hakuna zvinhu zvichiziita zvaunozona hospital ndokwandomboona zvichiziita kuti masidistance chacho hapana ini ndo zvine nhema ndakaenda inichotora mapidzi angu eishuga distance hapana mune makatogarira vanhu vanokosura makada kutotsikidzira nodai ryan baki there's no one can control there's no one can be care munomwe tiri ta kuzokutamba neupenyu hwedzi ndoa ndii toda kubvunza kuti vanhu are we serious about what you are talking about
takabvunza isu kuti wai munyika medu isusu mune zviwanikwa zvakawanda but hatibhenefiti kana chinhu kana one munyika medu zimbabwe hatibhenefiti kana chinhu one mune goridhe mune madhaimondi mune zvicherwa zvese zvirimwe munhu hapana kana munhu ari kubhenefita kana one muzimbabwe zviri kumbofamba sei kune dzimwe nyika kuno South Africa uko vanhu vanopiwa mastendi vanovakirwa dzimba vachipuhwa mahara zvekopinda zvamunonge vachinzi rdp rdp dzvanongopinda mahara vana chaivo vamitiswa vari kubhadharwa vanobhadharwa ukagweta mwana mwana anenge achihora mwana iye ari kubhenefita kubva kunyika yayo komedu hazviitwi izvozvo wai ukada stendi yekuvaka chaiyo kuti uda kuvaka unodhurisirwa stendi iyoyo zvekuti unozosara ufunga uda kuivaka usisina kana mari wadhurisirwa giraundi chairo giraundi rekuti uvake
nyika yedu yanga yashatiswa nechinhu 1 chekuti everything was captured transport system was captured mining system was captured traffic was captured judiciary was captured ndo the main problem yanga yavaraya nyika so in the event yekuti they are capturing these things mumwe nomumwe neminista anenge ari kuministry rake anenge achida kukora nezvinhu zvaanenge achiluta from that ministry saka maonero angu andinozviita inini panofanira kuitwa marules and regulations mafollowups especially mukatarisa ngatimbotarisai like zvemaamendments zvavakaita izvi vanhu vakagadzira constitution vanhu vemuzimbabwe haisi cabinet yakagadzira that constitution mavotes akabva kuvanhu ivo chavakazoenda kundosarudza mapoint but today during this lockdown vangoerekana vangotaura kuti aiwa amendment number 2 ndo yatakuda kuti igodai godai godai of which we know kuti those people vanonzi maministers nevanhu vanonzi mamembers of parliaments they are very greedy they are self-centered vanoda kufadza mutengi wewa ndo nyaya inenge ingoripo chete chinhu chavanenge vachiita vanoti aiwa kana tikada kuita resist president it means kuti we are going to suffer the consequences yet vanhu vakagadzira the constitution are the same people vamunofanira kuita refer back kana vanhu vachinge vaitwa refer back poitwa evote inotaura kuti zvese zvavari kutaura izvi ndizvo here so iproblem yakatowanikwa itoripo yekuti vanhu munenge muchipicha democracy especially vanhu vemuzimbabwe ava vanotonga the preach democracy yet pasina democracy the first thing that we need is to flush the whole system start back again
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica nhasi mutungamiri weamerica vajoe biden vacha shanira dunure Tusa mudunure Oklahoma uko vanoti vanoda kunopemberera kushinga kweavo vakararama vakaumba upenyu hwavo patsva mushure mokupondwa kwakaitwa vanhu vechitema nevechichena muguda iri mugore ra 1921 kupondwa kwevatema uku kwakaitika musi ya 31 Chivabvu nemusi wa 1 Chikumi mugore ra 1921 kuchinzi pakaurawa vanhu vechitema vanopfuura mazana matatu. VaBiden vari kuita rwendo urwu panguva iyo vachiedza kupedza rusaro raganda muAmerica. Tabata nyanzvi mune zvematokero enyika muzvinafundo Stan Mukasa kuti vatiudze pamusoro pezvakaitika mumazuva maviri aya.
Yakonzerwa nekuti anga pane muAfrican American mukombana anga nemakore 19 akanga ari mulift manga munewo musikana murungwa nemakore 17 saka hanzi yakunosvika kwalift yacho kwayaienda wanhongo ari kunzwa wakanzwa musikana uyo achishamba dzachaiza dzichema. Zvino mashoko acho ndokusvika kune vamwe varongo vangu varipo ndokubva vamhanya kubva vabata mukomana uyu vakamurova ndokubva vamuendesa kumapurisa ndokubva aiswa mujeri. Musi wekutongwa kwache vamwe vanhu maAfrican Americans vanhu vechitema vakaungana kunze kwekoti zvekuti mazuva iwayo vanhu vaitema vaiurayiwa chaizvo nevarungu kunyanya bato rinonzi KKK ndokumuka mhirizhonga kwakauya varungu vakawanda kuzodzinga vanhu vatema vakanga vauya kukoti ikoko. Zvino vanhu ava ndokutiza vachienda kunzvimbo kwavo kwavanogara varungu vachigotera. Vasvika ikoko varungu ava ndokutangisa kupaza mabhizinesi evanhu vatema maAfrican Americans.
Chii chakaitika mumazuva maviri aya?
Kwakaurayiwa vanhu vazhinji vatema zvinonzi vanosvika kuma300 mazana matatu.
Sei zvange zvisingataurwi nezvazvo kwemakore mazhinji aya ese?
Wakuru wakuru wevarungu weguta iroro wakaiwiga kuti isazosvika kunzvimbo dzakawanda saka yakagara yakatsikwa kwemakore esare. Wana watema wakazovaka mabhizinesi avo zvekare wasina rubatsirwo asi hawana kuitaura nyaya yacho kutya kwebato rinonzi KKK ngekuti wakange watsitsidzirwa chaizvo kuti mukazvitaura bedzi tinodzoka tokuurayai zvekare. Zvakaramba zvakanyarara kusvika gore ra1995 pakapazwa mahofisi ehurumende nemurungu uyu gandanga ainzi Timothy McVeigh kuchigofa vanhu mazana mairi. Zvino nyaya iyi yakaitika 1995 yakataurwa chaizvo zvizhinji nyaya yakasata. Zvino vamwe vanhu vanodzidza nezvehistory vakati muri kutaura nenyaya ya 1995 ko nyaya ya 1921 ingaisi kutaurwawo zvekare. Zvino guta rekutausa ndopa rakazotangisa kufeyafeya kuita investigation kuita committee inoona kuti chii chaizvo chakaitika. Nyaya yakanesa pandeyekuti vanhu vekomiti iyoyo wangu wakuti kana kwakaurayiwa vanhu mazana matatu ko makuwa acho ari kupi. Ndopo vakatarisa kutsvaga nyaya yacho yangoramba ichingaitwe zvekuchimbidza zviya yanga isingaitwe seri agent. Saka kwakutozosvika ivo mwedzi yapfuurai ndopazotangisa zvino nyaya yekuti ite agent. Saka zviri pano zvino ndezvokuti vanhu wechitema maAfrican Americans vari kutiwo kunofanira kuripwa kune zvakaitwa izvozvo.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare kuPennsylvania nestudio 7. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana mashanu ane makumi mapfumbamwe nevana 1594. dombo rakadzikwa pabalagwe pakadzikwa vakapondwa panguva yekukura hundi rinonzi rakapunzwa rikabiwa tashika kumagumo chirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvee dzimwe nhau ini ndini Tandono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.